Sachi Garo Zek, Justice Priscilla Chigumba, vaudza nengo ze komiti yeparamende inoona nezvemutemo kuti commission yavo inoshora zvikuru mirishonga irikuitika munyika, iyo vanoti yakakonzera kufa kwavamboneni Ncube pamusangano webato reCitizens Coalition for Change kukwekwe svondo rapfuura. Vati vanoshushikana kuti mirishonga inoramba ichiitika kunyange hazvo mapato ose ari kupinda musarudzo idzi akaita chitsidzo chekuti haachaitazve mirishonga pamusangano uchangobva kuitwa necommission iyi weMultiparty Liaison Committee. Amai Chigumba vati pamusangano uyu vakakurudzira mapato ese kuti atevedze chisungo chekuita sarudzo dzakachena chePolitical Parties Code of Conduct icho vakasaina apo vainyoresa kupinda musarudzo idzi. Vaenderera mberi vachiti commission yavo inoda kuti nyika iite sarudzo murunyararo.
Tese tiri vana vemunyika muno, nyika ino ndiyedu. Ngatibatsiranei kuti kana takuenda kusarudzo tisarovane, tisatukane. Munhu nemunhu anofanira kusununguka kuti asarudze munhu waarida kuti amumiririre pakanzuru, asarudze munhu waarida kuti amumiririre kuparlament. Kana taakurovana, taakutukana, tinenge taakumbunyikidza. Mutemo unoita nezvesarudzo unonzi Electoral Act haubvumidze kuti vanhu timbunyikidzane kana tichienda kusarudza.
Vati Zeki haina simba panyaya dzemirizhonga, uye kana pachinge paitika mirizhonga vanhu vanofanira kumhanyira kumapurisa kwete kuZek.
Kana anenge ambunyikidzwa anekodzero yekumhanyira kumapurisa kuHuman Rights Commission, anekodzero zvakare yekuenda kunonzi kuElectoral Court, kuHigh Court, kunotaura kuti ndambunyikidzwa naningi, ndirikuda kuti Electoral Court imubvise paballot paper, imudisqualify. Mukanyora tsamba kuZek muchititaura kuti maroho hambama, Zek haina zvainokwanisa kukubatsirai nazvo pakuti kurohwa kwamaitwa uku kusakanganise nhau yesarudzo. Panguva yatinenge tichiita zvesarudzo munofanira kuenda kumapurisa monomhanga, mobvurisa doketi rekuti Electoral Act yakanganiswa, kwete kuvhurisa doketi rekurohwa mbama.
Amai Chigumba vatiwo zvingave zvakanaka kana Zek ikapiwa masimba ekunyoresa mapato ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika, vachiti izvi zvinoita kuti ikwanise kuranga mapato anoita zvemirishonga.
Kune dzimwe nyika dzekuti tomboti munhu anenge achida kusarudzwa akaita kutuka vamwe kana kutaura mashoko akaipa, musangano wake unobvisirwa mavhotsi eproportional representation, kana kuti vanobhadhariswa mafaini anosvika kana kumamiliyoni $ chaiko chaiko. Tiri kubhadharisa ifaini yekuti makatuka nguva yezvesarudzo zvisingabvumidzwe nemutemo wesarudzo. Saka isusu muno muZimbabwe masimba iwayo hatina, uyezve muno muZimbabwe hatina masimba ekuregista mapolitical party kana kuadiregista. Zvinove zvinotitadzisa zvakare kuti tikwanise kukwadzora nezvisungo nguva yavanenge vachiita zvavanenge vachiita kana kuti yavanenge vachipomerwa kuti vakaita zvavakunzi vaita.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti vanoda kuti mutemo wesarudzo munyika uvandudzwe kuti Zek ipiwe simba rekuruma vanotyora kodzero dzevanhu nguva yesarudzo.
Kurudziro irimo mumodholo ndeyekuti Zek ikwanise kunge ine mazino anoruma kuitira kuti vanenge vachityora kodzero dzevanhu idzodzo vasakwanise kuita take part maelections paanenge achiita.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemutemo vaMishek Mataranyika vanoti havasi kufara nemirizhonga yezvematongerwo enyika, uye komiti yavo ichakoka gurukota zvemukati menyika pamwe nemapurisa kuti vazotsanangura kuti chii chavari kuita kudzivirira mirizhonga.
Tikaona zvichienderera mberi tichadaidza minisa weHome Affairs kuti vatitsanangurire kana tinzwe matanho avari kutora kuedza kugadzirisa nyaya yemhirizhonga, nekuti isusu chatiri kuda tiri kuda kuti tiite maelections ane runyararo.
Mhirizhonga yawedzera kubvira patarwa mazuva esarudzo dzemabyelection, uye bato reCCC ndiro rinoti rine nhengo dzakawanda dziri kushungurudzwa nebato reZANU-PF, ukuwo ZANU-PF ichiti bato reCCC ndiro riri kukonzera mhirizhonga. Zvichakadai, Zeki yati sarudzo dzemabyelection dziri kufamba zvakanaka, uye kusvika pari zvino pane vanhu 342 vemuno vanyoresa kuti vaongorore sarudzo idzi nevanhu 10 vekunze kwenyika. Zimbabwe iri kuita sarudzo dzemabyelection musi wa26 mwedzi uno kutsiva nhengo dzeparamende nemakanzura akadzingwa basa kana kufa. Mune imwewo nyaya, vanhu vana vaive nepfuti nematemo nezuro pakati peusiku vakapinda kumba kunogara amai vevakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vatendai biti, vakarova zvakaipisisa mushandi anochengetedza pamba apa. vabiti vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yakamagarwa kumapurisa asi kusvika pari zvino haasati auya kuzonzwa kuti zvakafamba sei.
Yeah, we reported ku Highlands Police Station. What they're doing, I don't know.
Vatiwo mushandi wavo ari kurapwa pane chimwe chipatara muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.